Vachiwe nguwa vashitaura kumazana ni mazana eva tigiri wavo nasi vati jaka kusha kufotira bato ravo rezano PF ne nengo zeparamende uye makanzura ebato iri kuitira kuti ziriku kanganiswa ne makanzura aripo shikwanise kugadziriswa.
Uno mamtare vave ne makore akawanda vachishungurudzika nenyaya dzekushaya migwagwa yakanaka mvura yekumwa nekugeza yakachena uye marara asingatakurwe nee makanzu.
Vaenderera mberi vachiti hurumende yezano PF iri kuita mabasa akawanda sekugadzirisa migwagwa kuwanira vanhu zvekudya panguva ino apo nyika yakatarisana nenzara sezvo mvura isina kunaya.
Zvaratidza kuti vemapato anopikisa akaita sana MDC mabandauko kwavo kwakaita fanikatuma atimodzati mabandauko kwakaita sana TCCC hanzi citizens coalition for change yekuchinja uchienda kupi? Makanzuru emadhorobha isu sebato sehurumende iri kutonga tinonzwa kushungurudzika.
Vachiwengwa avo vakamboshorwa zvikuru munyika nekunze mushure mekufananidza TCCC nenda inoda kutswanywa nhasi vakurudzira runyararo munyika munguva ino yesarudzo.
Zvekurwisana taita sei? Tose tiri vana veZimbabwe. Hazvinei kuti ungava webato redu rezanu PF kana webato rinopikisa. Chinotibatanidza kuti tiri vana veZimbabwe. Saka sarudzo idzi ngadziitwe murunyararo dzigova mucherechedzo pasi rose.
Mutauriri weTCCC mudunhu reManicaland veDavid Panganai vanoti havatenderani nemashoko avachiwengwa.
Hakusazivawo kuri kuitwa naVice President venyika. Makanzuru haasiriwo anoapprova mabudgets, haasiriwo anopa simba rekukwereta mari kumabhanga. Zvese zvinoitwa necentral government. Mukatarisa migwagwa yarwadza maguta ese. Ngatitorei guta remunomamutare mugwagwa uri kurwadza kufamba ichimanimani road paflyover panoranwa nezinara hapanei nechekuita nelocal authority. Rimwe guta ravatadza iguta rebulawayo. Handingataure zvangu pamusoro pemvura yavanopromisa makore ega ega patei takuenda kumaelections kuti tirikugadzirisa mvura tirikugadzirisa mvura. Zvinhu zvese zviri kunetsa zviri kumiswa necentral government hazvisi kukanganiswa nemaguta bawe.
Musangano wanhasi wanga uri wekutsvaga rutsigiro kunhengo dzezanu PF dzinoti vaisa vamupfumi vechikangadanga mvura vamishek mugadza vemutasa south avo vachakwikwidzana nevamwe vanoti vaprosper chaifa museyami chikangadanga mvura regai tsunga mutasa south vahozaya chipanga vepatriotic zimbabwe vataurai mudzipurwa vemdc alliance navaanesuzaranyika vetruth zimbabwe party. Ndakamirira Studio 7 kudanga mvura kwamutare ndini Lweda Moyo.